magaraji yese anga ine mafuta edzimotikari anga ine mitsetse mirefu refu uye mamwe magaraji achatenderi kuti vedzimotikari vamwe mafuta avanoda. Musha reSandra Matondo vataura nestudio 7 nguva dzatumasikati vati vanga vaenda mumutsetse kuma8 mangwanani asi vange vachiri kure kwazvo nekuti vakwanise kutenga mafuta aya. Musha reMatondo vati dambudziko remafuta riri kukura uye vakati kunetsa kwemafuta kwakonzerwawo kukura kwemitengo yemota dzinotakura vazhinji dzanga dzichiita makumi manomwe nemasendi mashanu idzo dzava kuita dhora rimwe chete.
Tabva na8 kubira masendi ngori pano and dzato3 dzatodhisitebeka kumabasa hatichatomboenda kana kumabasa ipapa ndanga ndichitongofonerwa kubasa handinatomboenda kubasa ndingori pasi retio ndidabva panapa handina fuel kuti ndisvike kumba saka
mumwe muchairi wekombi vainnocent mafara vati kunetsa kwemafuta edzimotikari kuri kukanganisa basa ravo nemihoro yavo.
Zvakutokonzera hasho between isusu nei nemaoperators varungu vedu isusu handizi it like ini ndine example izvozvonaitirana nemurungu tomuzoti hano ndashaya fuel ndatora itori mukiwu yefuel kwavhondewo ndobva ndabva kwavhondewo yapera kakonda kwatosara mota dzinenge 6 apo ndisapose zvinge ndichasi ndichisevenza for example tomorrow ipaidhei rangu handizi ndakutoafecta keshe naifa nomukesha nhasi ndakutoedhera pane keshe ichi yemangwana ndaedhera pane keshe yemangwana handichakwanisa kunonhinyina mangwana chaona handichakwanisa kuona pei yangu uchizi ndinoshandira the whole week ndoshandira chi pasina kuti varungu vedu vazvinzwisisewo havazvinzwisise sometimes zvine vangu matotsi angu mauti ndasoya ndiri kukiwo ichi yesiyo vasina kusira kukiwo ichi ifi waishaga mari saka varingozvibaranidza zvese izvozvo saka isusu kutransporta hatitori mawani dambudziko hatizoziva zvinenge zvitika mawire fuel hatizivi tinoya hawo saka kuzoziva kuti tirikuramba ichati inesechi tinongona makiuzi ariko.
Mumwe muzvinamotikari asina kuda kuzivikanwa zita rake atiwo anga abva mangwanani ari mutsetse wemafuta edzimotikari vatiwo kunyange zvazva vaivambowana mamwe mafuta nechina vaingobvumidzwa kunwa malita 10 chete vachiti mafuta vanga atopera. Muzvinamotikari uyu atiwo nyika ingabudiriri kana vanhu vachiswera mumitsetse yemafuta pachinzvimbo chekumabasa.
Hapana vandamira kubva na7 makuseni saka tatodzionera kiu tiri kuona angwa naNelson Mandela but antiunawo tichingori panapa saka kiu yacho iri kuratidza kuti haisi kufamba since morning ive so it now yatopfuura midday saka zvakangooma like nezuro takaenda kusipa kiu tikapedzira takunzi takupa 11 liters pamunhu saka 11 liters ndo dzatakwanisa kudzoka nadzo nhasi kuno kwakutsvaga kuti imwe nhasi nekuti apa ukatarisa kuti time yaunofanira kunge uri pabasa unongositi pabasa uri mukiu yefuel which is non-productive kuswera uri mukiu yefuel pane kuti munhu unoswera uchiita hako zvimwe zvako zviri productive saka zviri kukanganisa zvikuru terms yeproductivity yevanhu zvavo nekuti ukatarisa vanhu vese varapa vasifanira kudai vari kumabasa kutarisa makombi yese akamira pakiyo hapanifanira kudai ari kutakura vanhu.
Vamandishona Murika mumwe zvemutyairi wekombi vatetera kuti dai hurumende yagadzirisa dambudziko remafuta iri vachiti zvinobatsirawo kuti mitengo yezvinhu isakwira. Vamurika vatiwo kunyange hazvo kumusika mutema mafuta ariko havachatengi nekuti vakambotenga anga asina kumira zvakanaka zvikavakanganisira kombi yavo.
Dai hurumende yatisirawo dhizeri rakati wande wande kuitira kuti tisarambe tiri mukiho nese mari inenge ichitoti jamba ipapa saka dai tatawanawo dhizeri zvinoita kuti tisarambe tingori mumakiho aya. Haa hurumende isu totoona dai anhingirikina yamboitawo action tigadzirewo tiwanewo dhizeri nenguva nekuti apa tichanzwisiri kushayika kwedhizeri here kana kuti kudii saka dai awanawo plani yekuti tikwanise kuwana dhizeri nenguva zvinosarambe zvinoitawo kuti zvinhu zvisakwire kwiri mumashopu kana vaijeni kana iro dhizeri rachona tisatenge dhizeri remumukoto. Haa panosvika mutema pari zvinhu zvangu handina chandatindaziva nekuti takamboritenga rikanga ratotiurayirawo nematengi edengi edhizeri saka motanga yakutokosora kosora cheblue haichadhonze zvakanaka nazvo.
Mutori wenhau dzeupfumi vatawanda Karombo vaudze Studio 7 kuti kutenga mafuta pamusika mutema kunoda mari yakawanda zvakanyanya.
takutoona kuti zviri nani kuenda kumusika mutema nekuti haunga swere uri mu-queue yekuti utenge petrol wosiya kuenda kubasa wosiya zvimwe zvese saka unozongopedzera watongoti regai ndingoita hangu zviripo uenda kumusika kumutema iko asi kumusika mutema iri kudhura iri kutidhurira zvisingaite petrol iyoyi pandakambotenga mazuva apfuura aya vaiita ivo $20 pa5 liter inova mari yakawanda chaizvo
vakarombo vativo vanofunga kuti hurumende ikabvumidza vanotengesa mafuta kuti vakwidze mutengo zvinogona kubetsera kupedza dambudziko iri
vakabisa masubsidi avari kuisa apa petrol masubsidi inyaya yekungoti ndivo vari kubhadhara petrol kana kuti dhizeri kuti riuye nekuti vari kutengesa nebhondi kana kuti neswipe asi kana uchitenga petrol kubva kwainobva chaiko chaiko kana uchitenga dhizeri kubva kwarinobva unoshandisa mari yekuunited states saka vakaramba vachingoti ngatiti vanhu tengai petrol nebhondi kana kuti neswipe ivo vachizoshaya mari yekuti vaunze mafuta ekufambisa kwemotokari kwacho zvikaramba zvakadaro ndinoona pasina solution asi ndakazvitarisa ndinoona sekuti vakati zvoni vanhu vemagaraji epetrol vakwidze mutengo wepetrol kana wedhizeri vari kukwanisawo kuita cover macosi ezvinhu zvavanoshandisa uye nekuti vachizonoraisa foreign currency inodiwa kuti petrol iuye zvinogona kutiitira nani
mumusangano wavakaita nevatori venhau nechitatu kurukota rezvemari vamutuli ncube vakati kunetsa kwemafuta kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekuamerica sezvo vanochera goridhe vakawedzerwa mari yavanopiwa nebhanga renyika kana vatengesa zvicherwa zvavo kunze kwenyika kubva pazvikamu makumi matatu kusvika pazvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakaudzawo vanhu kwazvimba kuti vari kuziva nezvedambudziko iri asi vanhu havafaniri kuvhunduka
tiriudza petro dhabhuri yagaraisiyana zvose dhabhuri asi vanhu havachenge akawanda vachengeta kudzimba taramba tichingoendesa petro muchanzwavamachitsva muzimbabwe nepetro dzavaitenga vachiidza hazvibatsiri kuchengetera flendeble liquid mudzimba nozoguma imba yatsva mamusi nemhuri inokwanisa kuriro kuparara hatizvifariri izvozvo asi on our part we have enough financial master kuramba pese ichiuya takawirirana nemakambani vamatoirana navo pese ichiuya
kurukota rezvemhando dzemoto vajora mugumbo vakatendawo kuti zimbabwe yasangana nedambudziko rekushomeka kwemari yekunze zvopa kuti zvinhu zvisagadzikana izvi zviri kuuya panguva iyo zimbabwe yakamboti yawana chikwereti chekuti iwanise vanhu mafuta aya kwemwedzi gumi nemisere
chikwereti chinotaura kuti takataurwa kuti hava kukupai mefueri towedzera nokuti mari yamavave nayo yavashoma asi kuwedzera kunotaura kuti hamupii futi mahara ndofunga ndozvisingazivikanwe navanhu kutaura kuti hava kukupai asi mobhadharira kumberi hasauri kuti manza hamuchabhadhara chikwereti chakanzani chinotaura but munobhadhara asi mobhadharira kumberi kungoita extend period yepayment yeac saka iyoyo ndofiyo rimwe yakambobatsira pakushomeka kwemari kwatanga tava kuita saka hazvizotauri kuti hatichabhadhari uye hazvizotauri kuti tava kungoshandisa petrol dzavanhu tisingazvibhadhari izvoyo mweya uyoyo haunenge usina kunaka uye hausi unobvunzwa kuti ungaitwa
ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti mitsetse yemafuta edzimotikari iyi yavewo kukanganisa kufamba kwedzimotikari sezvo dzimwe nzira dzinenge dzakavharwa nevanenge vakamirira mafuta aya ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.